manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 22/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission inosvitsa kumutungamiri wenyika gwaro retsvakurudzo yayakaita pamusoro pemashandisirwo nekugoyerwa kweminda. Gurukota rezvemari roparura urongwa hwarinoti huchaita kuti hurumende isarasikirwe nemari nekuda kwehuori chikiribidi pamwe nekusashandiswa kwemari zvisina kujeka. Israel neHamas dzinoita chibvumirano chekuregerera vari muhutapwa nekumbomisa hondo muGaza kwemazuva mana. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission nhasi yasvitsa gwaro retsvakurudzo yayakaita riri pamusoro pekugoverwa pamwe nekushandiswa kweminda rinonzi Information Management Systems Audited Farms Database. Gwaro iri rasvitswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Gwaro iri rinoti uwandu hwemapurazi akaongororwa unosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 254,538. Tsvakurudzo iyi ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda. Kune minda iyi budiriro yaitwa kune vakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda pamwe nemasango, kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwekurima, zvikwanisiro zvakaita semakirinika nezvikoro pamwe nemigwagwa. Mukuru wekomisheni iyi Komishina Tendai Ruth Bare vaudza vatori venhau kumuzinda weState House muHarare kuti zvakavatorera makore mashanu kuita tsvakurudzo iyi.
We concluded the audit in August here, and the total that we audited is 254,500.
Wandu wemapurazi atakaongorora unosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemana ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538.
Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeAfrostein vaAncelius Nyamufukudza kuti tinzwewo maonero avo.
Takatarisa zvabuda musarudzo muongororo yanga ichiitwa nevebazi rehurumende rinoona nezvekushandiswa kweminda mirefu uye minda yakapamhama. Tinoona kuti varimi vazhinji vari kugona kushandisa minda yavo zvine hungwaru, asi pane avo vari kusangana nemamwe matambudziko. Zvinoratidza kuti ivo kwavari kurimira ikoko kune matambudziko anosanganisira kushata kwemigwagwa yavanoshandisa kuenda kana vachienda kwavanotengesera zvirimwa zvavo.
Asi ongororo yakadai haina chaingabatsira nyika here pari nhasi?
Zvabuda muongororo yekushandisa kuri kuitwa minda uyezve paminda yanga ichiongororwa inoradza inopfura iyo zvuru zvisere, zvinoradza kuti mafa varimi vedu vanoriva kurima sei kunzvimbo dzavari. Tinoona kuti pazvese zvataongorora zvataona izvozvo kune zvabuda musarudzo iyi. Tinoona kuti varimi vazhinji vanokwanisa kuwana zvine pundutso mukurima kwavari kuita kana vakakwanisa kudzidzira kugona kushandisa minda yavo zvinohungwaro, iyo yatinotiwo land use and management planning.
Saka iye murimi mungamukurudzira kuti zvii zvaanga achiita kuti arimewo zvine pundutso mumazuva amaakurarama iko zvino aya kuminda uku?
Kana vakakwanisa kugona kushanda pamwe chete nevamwe varimi vavo vari munharaunda dzavo pakukwanisa kugadzirawo migwagwa yavanoshandisa, zvinogona kuvaitira nyore kuitira kuti vasangoramba vakamirira hurumende kuti inge ichiuya nezvinhu zvinhu zvese zvavanenge vachida. So ndinoona kuti izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kubatsira varimi kuti vakwanise kunge vachirima zvine pundutso, uye zvimwe zvezvikwanisiro zvavangangoda zvinova sezvima michina inokwanisa kuti vange vachigona kushanda vari in real time or in connection nezvinhu zviri kuitika kune maguta uye kuye kwavanotengesera zvirimwa zvavo.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeAfrostain waWenceslas Nyamufukudza vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura urongwa uhwo vanoti uchaita kuti hurumende isarasikirwe nemari nekuda kweuori, chikiribidi pamwe nekusashandiswa kwemari zvisina kujeka, izvo zvinonzi nehofisi yaAuditor General. Ndizvo zvimwe zviri kuita kuti hurumende irasikirwe nemari pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwerisk management guidelines and framework for the public sector, vanunge vati urongwa uhwu hunofanira kutevedzwa nemapazi ese ehurumende, makambani ari pasi payo, makomisheni pamwe nemakanzuru, vachiti kana izvi zvikaitika zvinochenesa chimiro chehurumende sezvo inenge yavakiita zvinotarisirwa neveruzhinji. Vange vakamirira munyori mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vamasimba mutsungairi vanotsanangura kuti sei vaparura urongwa hwanhasi.
Treasury yaona kuti tanga tiri kusangana nezvipingaidzo zvakati wandei mumaererano nemashandirwo anga achiitwa mukushandisa dai pfuma yenyika, uye mukutarisa kuti zvimwe zviri kuitwa zvisinei hazvo nepfuma, asi kune zvinogona kubingaidzo zvaonekwa kuti aiwa zvakakodzera kuti setreasury tive tichiisa urongwa hwekuedza kuti izvozvo zvinopingaidza zviedze kudzivirirwa.
Mukurana nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeZimbabwe, vaNesbet Samu vati vanotambira urongwa hwanhasi uhwu vachiti hunoita kuti vaone kuti hurumende iri kuita zvainenge yakaronga here.
Urongwa uhwu huchatibatsira nekuti kana tovabvunza tichivadeedza tinenge tine reference point, tinenge tine document ratinenge takabata chiti iwash SI 135 ya 2019 inotumbira kuti risk chive chinzvikuru, maregulations aapo, saka taakubvunza zvine gwaro.
Hurumende yaparura urongwa uhwu zvichitevera uori hunonzi nehofisi yaAuditor General huri kuitika mumapazi nemakambani ayo pamwe nemakomisheni nemakanzuru gore rega rega. Mugwaro ravakaburisa muna 2022 vakafanira kubata chigaro chaAuditor General amairiya kuchinga vakati mapazi ehurumende kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika, bazi rezvemari nekomisheni inoona nezvekurwiswa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanoshandisa mari zvisina kujeka kana zvisina kurongwa, uye dzimwe nguva vanopa mabasa kumakambani anotadza kutenga zvinhu zvinenge zvichidiwa, izvo zvinoita kuti hurumende irasikirwe nemari pamwe nekutadza kuita zvainenge yakaronga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti urongwa hwaparurwa nhasi uhwu hunogona kuderedza uori muhurumende kana kukatevedzwa.
Chinhu chakakosha kuti urongwa uhwu hunge huchiimplementwa to the spirit and letter of guidelines acho ne framework. Pakava necommitment newill yekuimplementa urongwa uhwu, zvinogona kubatsira zvakanyanya kuderedza matambudziko corruption, mismanagement ne corruption public sector.
Asi mukurano nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vaRuben Bofana vaunza Studio 7 kuti vaone urongwa uhu uchibudirira.
Ngoda kufadza nzeve dzedu isu vari kudzima tifunge kuti pane zviri kuitwa izvo pasina. Ngavabotanga vabata. Iwo vaitaurwa nana Auditor General ngavabobatwa, ngatibonai action paramende yacho. Pana kabosungwa here nenyaya yemalaptop akanzi haidhura zvinoshura mare? Yakazoenda kupi nyaya iyoyo?
Gore negore Auditor General vanoburisa magwaro anoratidza kuti mari yehurumende iri kubiwa kana kusashandiswa zvine mwero, uye hapana matano atorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Colin Manguja.
Hamas inonzi yaita chibvumirano neIsrael chekuregerera madzimai makumi mashanu pamwe nevana vari muutapwa, ukuwo Israel ichibvumawo kumbomisa kurwisa Gaza kwemazuva mana. Chibvumirano ichi chaziviswa neQatar, iyo yanga ichitungamira nhaurirano idzi. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Vari muutapwa ava vanotarisirwa kuregererwa mangwana musi wechina kana pasina chimwe chakanganisa. Israel iri kutarisirwawo pasi pechibvumirano ichi kuregererawo madzimai nevana vemuPalestine vane chitsama vari mumajeri emuIsrael. Chibvumirano ichi chiri kuuya zvichitevera masvondo ehurukuro dzinonzi dzaitungamirwa neQatar, America neEgypt. Hondo pakati pematiri maviri aya yauraya vanhu vakawanda, bazi rezveutano muGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas richiti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru nemazana mana 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muzvinafundo Uraya Izembe.
Panyaya yehondo iri pakati peHamas nehurumende yenyika yeIsrael, chirongwa chokuchinjana nhapwa dzehondo dzakapambwa namativi maviri awa muhondo, chinhu chakanaka zvikuru nokuti imviro mviro yokukoshesa upenyu hwavanhu. Chirongwa icho chinonzwa mucherechedzo wokuti hondo inoparadza, inouraya upenyu hwavanhu nezvisi kwazvose zvapasi rino, zvinosanganisira zviumbwa, zvivakwa uye zvose zvinoshandiswa pakurarama. Saka icho chirongwa icho chichi chinobudisa pachena kuti upenyu hunofanirwa kuchengetedzwa kwevanhu vakatapwa vari mumajere ehondo mbiri idzodzi. Zvinounzazve koshesa nyaya yekukurukura kana vanhu vapesana maonero.
Munoona chirongwa ichi chichibudirira here, uyezve zvakakosha sei kuti pave nenhaurirano pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi igopera, uyezve kuti nhapwa idzi dziwanikwe idzo dzichiwanikwa dzichichinjanwa?
Hurukuro zveiro iyo kuchinjana nhapwa iyi dzehondo inotara futi nyaya dzekodzero dzavanhu panyika dzokugarisana muzvakanaka mujekerere. Saka chirongwa icho chiichi chinofanirwa kuti chivandudziwe namativi ose anoda kuti hondo iri pakati peHamas neIsrael imire.
Munoona zvichizomira sei mune ramangwana panyaya yenhaurirano pakati peIsrael neHamas?
Ndinoona kuti zvatanga nokupana vanhu vakasungwa kuti mairi waya, zvinoita kuti vanhu vachitanga misa hondo iyoyo kuti nyangwe vanhu vapanana nhapwa idzi vochiziva zvekuti hatisi kudazve kuzoita nhapwazve pakati pavanhu.
Medzisiro yakanaka pakati pevaviri ava ndeyeyi?
Panofanira kuti pachiunzwa utongi hwejekerere nokurarama kwomufaro pakati pendudzi mbiri dzomuIsrael nedzomuGaza, West Bank dzomuPalestine.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muzvinafundo Uraya Izembe, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare.
Munguva
yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo muDemocratic Republic of Congo akazivisa nezuro chipiri kuti vari kutumira chikwata chekutanga chevaongorori vesarudzo 42 kana kuti 42 munyika iyi. DRC iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende musi wa20 zviita gore rino. Vanhu vaviri vakapfurwa ndokufa, vamwe vashanu vakakuwadzwa muPhiladelphia, guta guru rePennsylvania muno muAmerica nechipiri usiku, muchiitiko chinonzi nemapurisa imhirizhonga inogona kunge iine chekuita nezvinodhaka. Vagari vemamutare vari kugara vakabatira ura mumaoko vachityira kutapurirana chirwere chekorera nekuda kwekushomeka kwemvura muguta iri. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadzirwa kunobva mvura iyi kuOdzani River. Izvo zvapa kuti kupombwa kwemvura kumbomiswa kwemazuva akati kuti nezuro ranga riri zuva rechina vagari vasina mvura yemupombi. Mumwe wevari kutyira utano hwavo ndimukoti Justina Mauchi, avo vanogara mumusha weHobhouse. Muzvare Mauchi vanoti vakawanda vari kuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita senzizi, matsime uye nemunoungana mvura sezvo kuchangobva kunaya.
Tine mahopos tuma hamuna mvura. Kushaikwa kwemvura itori dambudziko nekuti zvezvi tatisaita nhasira 2024 kusina mvura. Saka kushaikwa kwemvura kunotinetsa kuti matoilets izvizvi futi nguva yemafruits akaita sekuti mazhanje, mango zvinenge zvichida kugezwa. Saka unozotopedzera vana kana vanhu vakuru chaivo vakungodya zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti korera iwande. Sezvo korera irimo munomanika toita kutotyira upenyu hwedu.
Mumwe mugari amai Lucy Marange vanoti zvirirane kuti vashaye zvavo magetsi pane kuti vashaye mvura kunyanya kuvana vacheche vanenge vachida kuonekwa kuti vakashambidzika nguva dzose.
Kuenda kunoita mvura mazuva ano kunokanganisa utano hwevanhu nekuti mvura yakakosha. Kutoenda kwekusu tonaiza nemvura nekuti mutoilet kuti mugare musina mvura kuflasha anakapinda mutoilet zvinonetsa. Nevane vana vacheche vanenge vachikanganisika mapamba nekuti anhanga kungodhamba kwese pese. Saka korera inoramba ichidini, inoramba ingoriko ichingodii, ichingoita korera.
Ambuya Charlotte Bangano avo vanogara mumusha mukadzi kuno kwaMutare vanotiwo kunyangwe mvura ikatanga kupombwa dambudziko guru nderekuti mapaipi akachembera ayo ari kugara akaputika nguva dzose.
Mapaipi ndo haayeka mapaipi, saka arongobhesta bhesta pese pese tichishaya mvura. Saka dai ambogadziriswa mapaipi ya tinongochera. Tine dambudziko remabhaketi mashoma, saka tinenge tichingocherawo tichindoitorawo kure.
Mumwe mugari anotengesa michero muguta amai Tateta Musabayana vanoti kushayikwa kwemvura kuvatemesa musoro sezvo nguva nenguva pachidiwa kuti vatengi vatange vageza maoko avo uye nemichero yavari kuda kutenga.
Ndiringa pakuti kana kusina mvura sesusu tinotengesa zvine zvichida mvura yekuti vanhu vageze maoko vageze mango vasati wadya. Saka zvaakutotipa matambudziko ekuti titsvage mabhaketi ekuti munhu akatenga kana iri mango obva ageza maoko kana ari maapples obva ageza maoko. Mari yacho yekuti titenge tinenge tisina. Kadai tangopiwawo mabhaketi ekuti tiise pamusi.
Asi mutaurire wekanzuro yemutare vaSpring Mutewi vachinyora padandemutande rekanzuro yavo kuvagari nezuro vakati basa rekugadzirisa kunobva mvura riri kutarisirwa kunge rapedzwa chero nguva svondo rino. Vayambira kuti vagari vashandise mvura zvine ungwaru uye vane zvekucheresa mvura zvinozivikanwa nekuti mabhauza avo vanokwanisa kuwana mvura iyi pamutare Fire Brigade pachena. Vamutuvi vati panguva ino vanhu vasaungana sezvo zviri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera. Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reManicaland kubva zvachakatanga muna kukadzi. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere ichi munyika yose uye vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vafa nechirwere ichi munyika yose. Asina mutare pachipatara chemutare provincial hospital icho chava kuzikana nekuti Victoria Chitepo provincial hospital pane murwere umwe chete arapwa nechirwere chekorera. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Sydney Sai.
Sangano Remedia Center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization raita musangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari dzeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro munyaya dzenharaunda, utano pamwe nedzidzo. Mutoro wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu waiterwa panzvimbo yema.
Tinorombo vateereri, ndaita dambudziko nemuchina wedu kuno, tichakupai nhau pamusoro pezvaitika kwaMutoko pamusangano iwoyo kana tichinge tagadzirisa muchina wedu. Nhasi muchirongwa chedu chediaspora profile chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tine hurukuro namuzvinafundo Morgan Chitio avanodzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheNorth Carolina at Greensboro University mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Muzvinafundo Chitio vakakokwa kutanga kwemwedzi uno kuti vazotaura pamusangano wevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU maringe nekukosha kwevarairidzi mubandiko redzidzo. Ngatinzwei vachitsanangura pamusoro pekukokwa kwavo uku.
Taikurukura nezveurongwa hwekuti masangano aya anomiririra varairidzi angafambire mberi sei mumakore anotevera yatingati strategic planning mumashandire awo ekuwandutsa mashandiro ewarairidzi kuitira kuti tisimudzire dzidzo yevana vese munyika.
Chii chakaita kuti munge muchisvika pakukokwa muchitaura nezvenyaya dzedzidzo idzi?
Chakaita kuti ndikokwe ibasa randinoita retsvakurudzo kana kuti research yekusimudzira dzidzo yevana vese zvichisanganisa vana vakaremara uye zvekusimudzira dzidzo yevarairidzi. Saka kune wakaonawo basa randinoita iri wakaita sana baba Robson Chere rikawafadza kuzosvika pakundidaidza nekundikoka kuti ndigoita hurukuro idzi pamwe nawo tichipawo maonero andinoita kuti tingafambire mberi sei mukuvandutsa dzidzo munyika yedu.
Imi muri muzvinafundo wemuno muAmerica, pane musiyano here kana kufanana kwamunoona padzidzo yemuAmerica nedzidzo yekuZimbabwe?
Hongu, pane mitsauko yakawanda yatinoona nemifanano zvakare. Mutsauko wekutanga ndingati dzidzo yemuno muAmerica inokoshesa zvakanyanya mwana wese kusanganisa vana vakaremara. zvichireva kuti mwana wega wega anokosheswa sezvaari achipiwa dzidzo inoenderana nezvaanoda kuti abudirire. Chechipiri, varairidzi vanotiremekedzwei zvakanyanya muno muAmerica kana tichienzanisa nekumusha, saka mushando wavo une pundutso iri nani pane varairidzi kumusha. Vanopiwa muhoro uri nani zvinoita kuti vashande zvakanaka. Chetatu, zvikoro muno zvine rutsigiro rwakawanda atingati maresources akaita semakombiyuta runoita kuti vana vadzidze zvakanaka kudzidza kwepamusoro vachibudirira mudzidzo dzavo. Chechina, dzidzo yemuno inopa vana unyanzvi hwepamusoro hunobatsira kugadzirisa zvinodiwa munyika kuti ibudirire. Saka tikenge tichitarisa izvi tokombeya toenzanisa nekuZimbabwe tinoona kuti zvakati siyane. Pamafanano ndinoona kuti kurudziro yekuti vana vese vaende kuchikoro yakada kufanana iko kuno kuAmerica neko kuZimbabwe.
Dzidziso yamakapa yakatambirwa sei nemasangano evarairidzi ava uye ichavabatsira nemutoo upi?
Dzidziso yakatambirwa zvakanaka chaizvo. Varairidzi vairakidza kuti waive wakavhurika pfungwa mukuda kudzidza zvaive murukuro idzi. Ndinoona kuti dzidziso iyi ichabatsira varairidzi ava kuti vaone zvinhu nemaonero matsva anoita kuti vatsvage nzira dzinoita kuti vagadzirise zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mubasa ravo rekudzidzisa mhuri yeZimbabwe.
Mune zvimwe zvamuri kubatsirawo nazvo here kuZimbabwe munyaya dzedzidzo? Tichiona kuti imi muri kubva kumhuri inokoshesa dzidzo zvakanyanya.
Hongu, ndine zvandiri kuita kuedza kusimudzira dzidzo munyika zvinosanganisira kubatsira vana nemari yechikoro yatikati mascholarships, uye zvakare tinounganidza mabhuku tichitumira kuzvikoro zvakasiyana siyana kumusha. Ini zvakare ndinonyora mabhuku anoshandiswa mumayunivhesiti anodzidzisa varairidzi nekushanda pamwe chete nemayunivhesiti iyaya mukugadzira urongwa hwekudzidzisa varairidzi atingati maprograms kuti vakwanise kudzidzisa vana wese muzvikoro umu kuburikidza neyatinoti inclusive education, dzidzo inotarisira nekuti mwana wega wega akwanise kubudirira mukudzidza kwavo. Ndinoitawo zvakare tsvakurudzo yatinoti research yakawanda maererano nekuti tingasimudziri sei dzidzo munyika yedu kuti igofananawo nedzidzo munyika dzakabudirira dzakaita saana America. Dzidzo inoita kuti nyika igosumukira, tichibatsira vana kuti vana vagobudirira mukudzidza kwavo, vagokwanisawo kupa kunyika yavo kuti nyika ibudirire.
Avanga vari muzvinafundo Morgan Chitiyo vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mumatare eparamende neSenate, uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhengo idzi dziri kudzingwawo zvakare kumakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato Vasengezo Chavangu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission inosvitsa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro retsvakurudzo rayakaita pamusoro pekushandiswa nekugoverwa kweminda. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoparura urongwa hwavanoti huchaita kuti hurumende isarasikirwa nemari nekuda kweuori. Israel neHamas dzinoita chibvumirano chekuregerera vari muhutapwa nekumbomisa hondo muGaza kwemazuva mana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soko isika pisenda bakuvi